chema chema uku kwa buda pa msangano waitwa Mulawa Yonasi pakati peboka re National Peace and Reconciliation Commission NPRC newe mamu masangano wakazumirira ega pamwe ne vanhu zvavo kusanganisira vakabatwa negukura hundi mumwe murume angozvidoma nezita rekuti Ndlovu nemumwe abudisa kutsutsumwa uku Ndlovu avo vanoti vaive musoja mushure mekunge nyika ichangowana kuzvitonga vati vakapambwa vakashungurudzwa nemamwewo masoja kwemavhiki maviri vachinzi vaida kupidigura hurumende Ndlovu vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti kunyange hazvo veNPRC vachida kuita basa ravo nemazvo matauriro evamwe vakuru vakuru vehurumende pamwe nebato rezanu PF anokonzera kuti vanhu vashaye chivimbo muboka iri
komishini iri kuita basa rayo paro tinota kugadzira nyaya yekugroundi but now tinoita maministers vanhu vehurumende vazotaura futi kuti yairihondo chichisiziva kuti yaisirihondo vaviri kuuraya vanhu chete kune vakadzi aichiwanikwa ene nhumbu ochekwa mutumbuya mwana oobviswa mutumbu mumwe wanikwa ene mwana mucheche ofoswa kuti auraye mwana wake yaisirihondo iyo auraya vanhu yerusarume
Munguva pfupi yapfuura munyori wezvekufambiswa kwemabasa muzanu PF vaobert mupofu vakabuda mumapepanhau vachiti mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa havana chikonzero chekukumbira ruregerero panyaya yegukura hundi vahenry dure vatiwo maitiro akaita seava mupofu anoita kuti vanhu vafunge kuti hurumende hairevesi panyaya yekugadziriswa kwegukura hundi
NPCR haisati yatanga nekuti maministers apa vari kutaura nekuti he vanota kugadzirisa apa vari kuti vachatitumira masocha azotiuraya ndiyo nyaya yanguti government iri papi kana achiti kutaura neNPCR ova ataura kuti achatitumira masocha azotiuraya iko zvino vanhu maministers vachiri kutaura kuti nyaya yekugroundi yange iri hondo zvinoreva kuti these people are not genuine nenyaya yavari kutaura yeNPCR yavo because they are still pursuing system yekuuraya vanhu nekugroundi yavo
vamwe vange vari pamusangano uyu varatidza kusafara kwavo nekwavati kunonoka kuita basa rinotarisirwa neveruzhinji kuti vaite kuri kuitwa neveNPRC mumwe wevapinda musangano uyu amai Jane Mlalazi vati panguva yegukura hundi munin'ina wavo aive nemakore gumi nemaviri akabatwa chibharo nemasoja ehurumende akaita pamuviri akazofa mushure memakore mashoma shoma vatiwo sekuru vavo vakarohwa vakapambwa uye kusvikana nhasi havazive kuti varipi amai Mlalazi vati shuviro yavo ndeyekuti vanhu vakaurayiwa vakavigwa vakawanda munzvimbo dzakasiyana-siyana dzakaita seBalagwe kuKezi kumatevereland south vavigwe patsva uye kuti vana vavakasiya vawane magwaro ekuzvarwa nekukasika
toda kuti vanhu vaya mafupa aya avhisiwe avigwe zvakanaka kana zvazvichigoneka kuti atestiwe vamwe navamwe vapiwe munhu wavo madocuments toda kuti vana kuitigwe madeath certificate avanhu vaya kuitigwa vana mabirth certificate nokuti havana mangwana ravo vana iko zvino
komishina neNPRC amai Netimsanhu vabvuma kuti mashoko anotaurwa nevamwe vakuru vakuru anogona kukanganisa chimiro cheNPRC uye kuita kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende vatiwo komishini yavo ichagara pasi nevakuru vakuru vehurumende ichivakomekedza kuti vasaite kana kutaura zvinogona kukanganisa basa ravo
tinoda kuti tikurumbidze kuingenja maministers edu tikwanise kuingenja zvakare vatinoti majuty bearers kuti kana vachida kuti NPRC zvechokwadi ikwanise kuita basa rekunyaradza mhirizhonga nekugadzirisa zvose zvatakakanganisirana muno munyika zvinoda kuti tizviite matungamiriri vakanyarara vatipe mukana wokuita basa nokuti zvimwe zvatinezenge taakutaura zvinoita kuti vanhu vashaye trust trust neNPRC trust nehurumende uye zvinoita kuti vanhu vakwese nekuti zvechokwadi here hurumende iri pachokwadi kuti tinoda kuti tirizolve maconflicts edu
pamaonero evamwe ekuti komishini yavo inenge iri kuita zvinhu muchihwande hwande amai Musanhu vati chirongwa chavange vachiita chekusangana nemadzimai change chichiitwa kure kwenzeve nemaziso everuzhinji kusanganisira kurambidza vatapi venhau kupinda mumisangano iyi senzira yekuti madzimai aya ataure akasununguka pazvose zvakaitika kwavari amai musanu watu eru jinji wanofangu wakuyene moyo mrefu kuitila kuti MPRC ikwanise kuita basa rayo nemazvo vachiti kana wakaita zvavanotarisirwa kuita nechimbi chimbi vanogona kumedza kusenga kuchada.
Chatinongo kumbira kuma Zimbabweans ndeye kuti ngava tipe nguva zvishoma nini tikwanise kuita zvinovafadza ivo uye zvinogutsa zvavakasangana nazvo dani kuti tingonzi commission iri kuita ma hearings asi tisizokonzera kushungurudzwa kwakatopfurikidza pane zvavakawana.
NPRC vange vachiita misangano nevamwe vemasangano anoshanda akazvimirira pamwe nevanhu vakasiyana siyana mumatunhu eMatabeleland senzira yekunzwa kuti vanoda kuti nyaya yegukura hundi ibatwe sei. Vanotarisirwa kuita mimwe misangano yakadai mudunhu reMidlands. Vanhu vanodarika zviuru makumi maviri vanonzi vakafa munguva yegukura hundi mumatunhu eMatabeleland neMidlands. Ndakamira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.